Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 25, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vaviri vashaya kusvika pari zvino mushure mekuputika kwakaita munhandare yeWhite City musi wemugovera. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevavhoti, ichiti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo nevari kuda kusvibisa mafambisirwo ari kuitwa sarudzo munyika. Vari kukwikwidza musarudzo votarisirwa kusainirana chibvumirano chekutsvaka rutsigiro murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vashaya kusvika pari zvino mushure mekuputika kwakaita munhandare yeWhite City musi wemugovera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vati vanhu vaviri vange vari pachipatara ichi vashaya mushure mekukuvara nemugovera pakaputika bhambu kuWhite City Stadium. Vamabhande vati vaviri vashaya ava vanhurume, asi vati havana zvimwe zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo ichiri mumaoko emapurisa. Mumwe wevaviri ava aishanda kubazi revasori. Studio 7 haikwanisi kuburitsa zita remufi sezvo tisina kukwanisa kubata hama dzake. Musori uyu ange ari pakati pevanhu makumi maviri nevapfumbamwe vari kurapwa pachipatara chemupilo. Vanhu vanodarika makumi mana vakakuvara pachiitiko ichi, kusanganisira mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga, avo vakamborapwa muBulawayo ndokuzoendeswa kuHarare. Vamwe vakamborapwa muBulawayo vanosanganisirawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, avo vakakuvara gumbo. Vafarai Manganda vari kukwikwidza vakazvimirira vega kuve mumiriri weBulawayo Central vati ivo sevamwe vanhu vakawanda vanoshushikana nezvakaitika uye vanoshora nyaya yemhirizhonga.
Tichiona chiitiko chakaitika muweekend yapfuura iyi, tiri kushamisika. We are sorry. Tiri kunyatsonzwira pamwe chete nekuremerwa nekurwadziwa nemhuri dzashayikirwa. Isusu sevematongero ezvenyika tiri kuti dei maZimbabweans tabatana tave nepfungwa itsva isina mhirizhonga, isina kupopotedzana.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati mafungiro avo ndeyekuti kuputika kwakaitika nemusi wemugovera kune chekuita nekurwira masimba kuri mubato rezanu PF, vachitiwo bato ravo rinoshora mhirizhonga.
Sebato rezapu tine urombo nekurasikirwa neupenyu kwaitika. Zvakare tine urombo nevakakuvara, tinovashuvira kuti vapore nekukasika. Nyaya yemhirizhonga, violence neterrorism tinoikondema sebato rezapu. Whatever form yairi kutora hatibvumirani nazvo, zvakare hatitarisire kuti zvirambe zvichiitika. Tiri kukurudzira vanhu kuti vabatane mukutsvaga runyararo muZimbabwe. Zvakare tichienda kumaelections atiri kuita muna July musi wa30, tisvike pamaelections iwayo tiri murunyararo uye tichishanda zvakanaka tichikoshesa upenyu hwevanhu.
Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, wauza Studio 7 Parunare, kuti mapurisa achiri mushishire kuferefeta nyaya iyi. Mutauriri wemutungamiri wenyika, wa George Charamba, vakati hurumende yaisa mari parutivi, yekupa munhane umbo, unoita kuti vakaita mabasa akaipa aya nemuswe mugovera vasungwe. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Vaimbove gurukota rinoona nezvevakamborwa hondo yerusununguko vachinga Dube vanoti bambu rakaputika nemugovera iro apo ivo nemudzimai wavo vakange vachitaura nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. VaDube vanoti vakakuvara pabvi asi mudzimai wavo akambovhiringika amedza hutsi hwakabva mubambu iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaDube kuti tinzwisise zvakaitika.
Zvino zvacho zvakaitika so fast kuti hadinenge nichinyepa kuti chii chakaitika. Takati gere so mudzimai wangu ari next vauya General Chiwenga achiita kukwazisa mudzimai wangu. Just that time pabva kwatanga kudhuvuka so ndatora kavha ndarara pasi mudzimai wangu akaita mai akaihenda mafurus abva atona pamusoro kwadiviri zvino zvacho zvakaita too fast.
Pavhidhiyo dzatiri kuona munoonekwa muchitaura navachiwenga pasati padhuka. Vanhu vanototi ndimi makatovabatsira apa. Munoti chinazvo vaDube?
No, mudzimai wangu General Chiwenga akafura kwandiri akaona mudzimai wangu abva aita U-10 kuti amukwazise. Akamukwazisa ikoko achimukwazisa yatanga wasengurira Nelson yacho bob yacho. So what happened thereafter hatichazivi kuti chii chakaitika.
Mapurisa pane zvaamboti ataura here maererano nokuferefeta kwavari kuita panyaya iyi?
Havasati vaita statement asi vari bhizi chaiyo ikoko first kuti vazive kuti ibhomu yakaita sei. Tamirira izvozvo kuti tinzwe zvacho kuti zvinoita sei, zvinofamba sei.
Asi imimi nomudzimai wenyu hamuna kukuvara henyu?
Iye akaihenda mafumes abva aita stent mbishan for a short time akatonera kwandiri akamuka pachiwas okay hazvina kunesa and then ndakakora a bit of wasmany but ndikurovera pasi ndichitora kavha.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezvevakamborwa hondo yerusununguko vanchinga Dube vachitaura vari parunare Mubulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa munyika musi wa30 Chikunguru, pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kutarisirwa mangwana kusainirana chibvumirano chekushanda pamwe chete murunyararo munguva yegadziriro yesarudzo dzichiitwa uye dzapfuura. Urongwa uhwu hunonzi hwakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo pamwe nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission, NPRC. Senzira yekudzivirira vezvematongerwo enyika kuti vasaite zvemirizhonga munguva yesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wezvemutemo Muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe zvizhinji.
Mapato ese ematongerwo enyika muZimbabwe akusangana kuti bato rega rega mutungamiriri waro asaine chibvumirano chokuti tichaita nyaya dzematongerwo enyika murunyararo tichange tichishandisa mapato achikwikwidzana pane zvematongerwo enyika pasina mhirizhonga, bato rega rega richipika iro kuti richateza chibvumirano chokuti muve nerunyararo munyika tichiita zvesarudzo dzedu dzokutsvaka vatungamiri.
Tinoona kuti mapato makambonyorerana zvakare chimwe chibvumirano pamakaita yamaiti Political Parties Code of Conduct. Pane musiyano upi nechibvumirano chiri kuda kunyoreranwa mangwana?
zvakada kufanana asi kuti kodokonda tinongoreva kuti muri kuwirirana kuti tashanda sei panyaya dzematongerwo enyika. Kodokonda tizvakare mutemo nokuti yatova pati yeelectoral law yomunyika, watova mutemo. Izvi zvatiri kuita manje kuudza vasupporters neruzhinji kuti bato rega rega razvipira kuti richateedza nyaya yerunyararo. Muchirungu tinoti ipublic commitment.
Matanho apa anozotorerwa vanenge vaisa runyoro rwavo pachibvumirano ichi asi vachizochityora?
Kana vanenge vazotyora chibvumirano ichi ndo vanozovingwa nenyaya dzekucode of conduct. Matanho akanyorwa mucode of conduct ndiye akuzouya kuvanhu vaya. Asi chataitira ndechokuti zviratidze ruzhinji rwese namasupporters amapati kuti pati yoga yoga yazvipira kuteedza nyaya yerunyararo. Kana nhengo dzamapato dzikatanga kushungurudzana vatungamiriri vati toda runyararo, ndoo paya patinoti mutemo ngausunge vanhu ivavo. Teverenga Electoral Act yedu yotiudza zvitarafu zvinenge zviripo. Mitemo yenyika zvakare haina kususpendwa nokuti kune election.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muzanu PF vaPaul Munyaradzi Mangwana vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevavhoti, ichiti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisiri izvo nevari kuda kusvibisa mafambisirwo ari kuitwa sarudzo munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba, vati komisheni yavo haisi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzemwedzi unouya. Amai Chigumba vati komisheni yavo iri kutyira kuti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture, vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatiri kuda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingati iyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture avo, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti vari kuda kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavoters roll. Ava vari kuchemawo vachiti imimi seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicture edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nokuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazita edu, mavapa madate of birth, mavapa maadress. Mukazovapa mapicture edu kana muri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka atizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe muri dzedu dzaingwa nematsotsi aya awana chii zviri pavoters roll. Saka isu takazotaurawo navana mazvikokota vemutemo vakatitaura kuti aiwa imi sebato rinoona nezvesarudzo chiregai kuisa mufananidzo yevanhu.
Kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa achiti hasi kukwanisa kunyatsopenengura gwaro revavhoti nemhando yariri, amai Chigumba vati gwaro iri rinopenengurika zvakanaka uye vati rakagadzirwa nemhando yekuti hapana anokwanisa kuchinja chinhu pariri.
Tiri kuti zviri kutaurwa nevatauri vari kutaura ava ngazvichenjererwe nevazhinji vemunyika yeZimbabwe, nekuti vamwe vacho vanotaura zvavanotaura vachienderana nezviri kuitika kumapato avo akasiyana siyana. Isusu ndisu bato rakapiwa kodzero nebumbiro remutemo kuti tigadzire chinonzi voters roll. Tinyore pasi mudhadhadha wemazita evanhu vese vachaenda kusarudzo tichitaura kuti vanhu vedu izvino vasvika 5.6 million vari kuenda kusarudzo. Vakatadza kupinda pasarudzo ya2018 nhamba yavo ndeyakati, vachapinda ku2023. Saka toda kukurudzira vanhu vemuzimbabwe musateerere. Handiti munoziva kuti kana muraini chaimu chaimu ukaenda kutsini. Kune vamwe vanosvika vachisvikokutaura kuti nhasi kumba kwangu ina handisi kubika sadza, vana vangu vari kuswera nenzara. Asi ukazoenda kumba kwavo masikati unoona vachiita sei, vachitya sadza, vachitoguta.
Amai Chigumba vazivisawo kuti vose vachada kuvhota vasiri munzvimbo dzavanogara musi uchaitwa sarudzo kana kuti postal voting vane mukana wokuzivisa komisheni yavo musi wa28 Chikumi usati wadarika.
Postal vote, chinhu chinonzi postal vote ikodzero yemunhu anoshandira hurumende yeZimbabwe kunze kwenyika. Ikodzero yemunhu toti mauto, toti mapurisa, toti kana masivu servant. Ikodzero yemunhu wese watiri kutaura iye zvinezvi kuti iye zvinezvi kunyoresa kwedu kuenda kusarudzo kwa polling station specific. Kuenda kwedu kusarudzo nekuvhota kwedu kwa polling station specific. Izvinoreva kuti hakuna munhu achabvumirwa kuvhota pane chero polling station yaanoda. Kare munoziva kuti taitika kana kuti tiri kuchitungwiza. Waigona kuenda kunovhotera pacrash, waigona kunovhotera kuzengesa 4, waigona kunovhotera chero pamwe pano. Iye zvino polling station specific inoreva kuti nyangwe dai tiri muward imwe chete. Ward imwe chete ine 15 ma polling station. Iwe polling station yako iri polling station number 1. Haugone kunovhotera ku15, hauvhotere ku14, hauvhotere ku10. Nokuti ukaenda chero imwe polling station isiri yako yawakapiwa pa-BVR, unosikawana voters roll repa-polling station ipapo risina zita rako.
Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanisi kuvhota musarudzo dzegore rino kana zvisina kunge zvakauya munyika kuzonyoresa kuvhota. Maererano nemutongo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court, masvondo mashoma adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepenyuro yehurumende yeEthiopia yeFana Broadcasting Corporation inoti America ichatumira matikitiva kubva kuboka reFederal Bureau of Investigation kunoferefeta kubhombwa kwakauraya vanhu muAddis Ababa nemugovera. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashoropodza zvakare kutarisiswa kwekuti mutemo unoti kudii panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo, vachiti vanhu ava vanofanirwa kudzoserwa kunyika dzavo pavanongopinda chete muAmerica. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane nhoroondo inonakidza kuvadzidzi vezvematongerwo enyika. Nhasi tiri kutanga kutarisa zvakadzama vatungamiriri vemapato vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika.
VaMnangagwa vane makore makuma nomwe nematanhatu uye ivo nemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa ndivo vaviri vanotarisirwa kuti mumwe wavo achakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaMnangagwa vakaenda kuhondo yerusununguko vari mwana mudiki, vakakwira pazvigaro kusvikira vave kushanda nevaive mutungamiriri webato iri vaRobert Mugabe. Pakawana nyika rusununguko, VaMnangagwa vakapinda muhurumende yava Mugabe segurukota raiona nezvevasori. Panguva iyi bazi ravaMnangagwa ndiro rinonzi raive pamberi panyaya yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Nekupindana kwenguva, VaMnangagwa Vakaitwawo gurukota remamwe mapazi ehurumende vakazoitawo mutauriri weparamende muna 2000 mushure mokukundwa navaBlessing Chebundo veMDC musarudzo yemumiriri wekwekwe. Vamunangagwa vakazodomwa semutevedzeri wavamugabe muna 2014 vakazodzingwa basa navamugabe gore rapfuura vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Vakatiza vakaenda kuSouth Africa vakadzoka mukati memasvondo mashoma. Apo vakadomwa kutungamira ZANU-PF nehurumende mushure mokunge vamugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto. Mupepeti webepanhau reThe Independent vaDumisani Muleya vanoti vamunangagwa munhu agara munyaya dzematongerwo enyika nehurumende kwenguva yakareba uye izvi zvinovapa mukana kudarika vamwe vese vachapinda musarudzo.
Semunhu ari mugovernment toziva kuti zvinhu zvemuno zvinoshanda sei. Maresources emugovernment anga achitora achiendeswa ku ruling party zvichingosangana-sangana kudaro. Of course vanobudawo vachinotsvaga maresources kumashamari dzavo vana China ikoko nedzimwe nyika. So vane maresources plus vane party yavo ine experience pakupinda pamaelections apo. So vane zvakawanda, maadvantages akawanda vachipinda musarudzo iyoyo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzi vanoti pamwedzi mishomanana yavapinda panyanga vamunangagwa varatidza kuti mutungamiriri anoterera zvichemo zvevanhu.
Tiri kuonawo vokuChina president vakavadaidza vakati aimbouya kuno timbotaurirana. Tiri kuona kuna naIMF iko iko vari kutaurirana. Saka zvunhu zvinofadza, saka zvunhu zvinoratidza pasi rose kuti aiwa uyu mutungamiri unonzi vamunangagwa munhu anoda kuti zvinhu zvinyatsokufamba negwara rakanaka kuti nyika noupenyu wemhuri yeZimbabwe ushanduke.
Vachirumanzi vanoti izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti vamunangagwa vave nemukana mukuru wekukunda musarudzo. Asi vamuleya vanoti kugara kwaita vamunangagwa muhurumende kubva muna 1980 kunoitawo kuti veruzhinji vaone sekuti ndivo mumwe vanhu vakaunza nhamo yanetsa vakawanda. Vanotiwo vamunangagwa vatora masimba mubato reZANU-PF rakapatsanuka zvakanyanya uye vari kuratidza kukundikana kubatanidza vanhu muZANU-PF zvikuru vanozivikanwa kuti inhengo dzeGeneration 40 chikwata chagara chichinetsana neTeam Lacoste panyaya yemasimba muZANU-PF. Vamuleya vanoti rimwe dambudziko guru raita vamunangagwa inyaya yekuti vakwegura uye vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vane makore ari pasi pemakore makumi mana.
Izvozvo futi disadvantage because pageneration apa vari kukwidzana nemufana mudiki. Mufana mudiki uyu anoidentifya negeneration yechidiki. So naturally most of the young people of course vachazotarisa kuti ZANU riku offer chi MDC riku offer chi, but iyoyo generation gap yavo nema voters i disadvantage.
Mutauriri weMDC notungamirwa na Welshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti vamunangagwa vave mutana uye vazhinji munyika vave kuda utongo hwevechidiki.
Ende tichinotikonesa chii vana veZimbabwe kusarudza wechidiki tichisarudza vanhu voinda kunovira zuva? Saka nokudaro tiona kuti vamunangagwa vane vati kurei kudarika vachamisa. 2 vamunangagwa vakundikana kuratidza siyano yavo navamugabe kuti vana veZimbabwe vavone siyano kuti pane zvakatibetsera kunze kwokungoona masoja mustreet. Pane zvakatibetsera here pakubva kwavakaita nokuchinjana kwamugabe? Vanhu havasi kuona siyano pari zvino.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaWellington Gadzikwa vanoti nyaya yekuti vamunangagwa vakashanda kwenguva yakareba navamugabe inoita kuti veruzhinji vaone sekuti hapana musiyano pakati pavo navamugabe.
Sekunge vashanda vese kumakore akawanda, vanhu vanongofungidzira kuti vaita zvinhu zvaitwa navamugabe ivo vange varipo vaita vese, asi kuti nhasi uno vazongomuka vava kuti ini ndakasiyana. Saka vanhu vanogona kunetsikana kuona kuti vasiyana papi ivo vamboshanda vese kumakore akawanda vachigara vese kumakore anodarika makumi mashanu.
Asi vanoti vamunangagwa vari kufarirwawo nevazhinji nenyaya yavo yekukoka vemabhizimisi vekunze pamwe nekugadzirisa ukama hwenyika nedzimwe panguva pfupi yavabata matomu.
Zvingangovapa kuti vanhu vavavhotere ndezvekuti vanhu vanokufungidzira kuti nenyaya yavo yekuti vari kuita zvemabhizimisi kuti nyika iendere mberi, uye kuti vanhu vanongofunga kuti semunhu mutsva vanogona kungomuti gadimbo mupewo mukana pangangangoitawo zvitsva zvakasiyana nezvanga zvichiitika.
nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinotiwo chimwe chinokanganisa vamunangagwa inyaya yematorero avakaita masimba uye vamwe vanoona sekuti havana kushandisa nzira kwayo. Vamuleya vanoti iyi ndiyo imwe nyaya inogona kuderedza mukana vamunangagwa wekukunda musarudzo, kusanganisirawo nyaya yegukura hundi yakaitika ivo vari gurukota revasori. Pane mapato anodarika 130 anotarisirwa kupinda musarudzo dzegore rino, asi mapato makuru iZANU-PF neMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reAIDS Clinical Trials Group Network rinoti ongororo dzakabuditswa pamusangano wepagore weAIDS Clinical Trials Group 2018 muWashington DC dziri kuburitsa kuti veruzhinji vakoshese kuongororwa kana vaine HIV and AIDS pachine nguva kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi. Mumwe weavo vange vari pamusangano uyu amai Esther Mutero vaita hurukuro na Marvelous Mhlanga weStudio 7.
Ongororo iri kuitwa ichabatsira ruzhinji nekuti vari kuti pane tsvagurudzo itsva yavari kuona kuti mareservoir aisaririra utachiona vanogona kunge vakusvika padanho rekuti vachizotesta pavanhu, uye vari kutarisira kuti chirongwa chekuti HIV neaging chiri kufamba sei.
Mataura imi kuti mutsvakiridzo dzakaitwa pane zvakabuda pamusoro peHIV mune vakwegura, titsanangurewo kuti pakati pevarume nemadzimai zviri kufamba sei.
Pati yekuti aging neHIV takafarira sei kumadzimai? Tumadzimai tiri nani pane varume? Tiri kubatsirwa nekuti hatipute fodya, hatinyanye zvinodhaka, tinoshanda, stress inoperera pakushanda nekupa vana rudo. Zvimwe zvinhu zvatakaona zviri kubatsira madzimai kuti madzimai paaging paya unonge wine inflammation. Inflammation kukanganisika kwenhengo dzemukati kusanganisira moyo nechiropa. Saka hatibvumirwe kunge tine stress yakawanda sekumadzimai zviri kuwanikwa vari pasi pekuvadzwa kuti angave maside effects ekuti iwewe uri kumwa mapiritsi kuzowanikwa futi wane inflammation kwaunoti kukanganisika kwemoyo nechiropa nemapapu. Asi tiri kungopa kutenda kutsvagurudzo idzodzo. Asi kuvarume riri kuwanikwa riri dambudziko nokuti varume vazhinji vari kutora zvinodhaka, vari kuputa fodya, vanozopesera vane maheart attacks, voita zvirwere zvemwoyo, HCV. Saka pakukupa aging kubva pa58 vanhu ivavo vari kuatakwa nemwoyo neinflammation.
Imi munoshanda neveruzhinji vemucommunity, pane zvimwe zvitsva zvamukadzidza here iko kuno zvamuchaenda muchinopakurira vamwe panyaya iyo yeHIV AIDS?
Chimwe chinhu zvechandakafarira kune boka retransgender. Transgender munhu anenge akasikwa ari mwana musikana kana mwana mukomana, but nekukura kwaanoita nhengo inenge yakanzi makoro kuti unasi mazvara mwana mukomana inozowanikwa nhengo iyoyo isiri iyo inoshanda paari. Zvakaongororwa futi uye zviri kuzikanwa kuti vanhu ivavo havasi kuno kwatiri kuvarungu chete kana kuvanhu vatema, zviri globali. Pasi pano pese kuri kuwanikwa vanhu vakadaro. Saka hazvisi zviri kuseka nokuti zvinogona kuuya kwauri. It's not by choice asi by nature, kuri kuita kwamwari. Saka dai pasina tsvagurudzo dzese idzodzo tisina zvikuru zvatinoziva. Nokuti pakaitwa vaccine tochiziva kuti munhu wese achazvarwa anenge achivaccinatwa. Ipapa ndopazvangosarira patransgender kuti dai vanhu tawana kuti tadzidzisana, tanzwisisa sekudzwisisa vataita HIV kuti transgender hakusi kuzvidira. Ndandisingazivi nei ndaitotadza kunzwisisa kwemakore esai kuti chii chinenge chichiitika, asi ndakazowana dzidziso yakakwana yekuti pandiri kudzokera ndiri kuenda ndakashinga ende ndichanomiririra vanhu vakadaro. Handichangomiririra nokuti ndandisinganzwisisi ndishaya kuti saka ndirovamiririra ndichiti munhu akaita sei.
Avo vanga vari amai Esther Mutero vanomirira Waterfalls Chitungwiza neparirenyatwa pasi pesangano reAIDS Clinical Trials Group Network vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye vari muWashington DC. Mumitambo yeWorld Cup kuRussia, Uruguay yakunda Russia 3-0, ukuwo South Arabia ikakunda Egypt 2-1. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8pm patiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.